Ya, izvi zvinhu zvisingatarisirwi, especially kana ichibva kuhurumende inenge ichibvine vanhu maprofessionals and vanhu vanenge vachipembedzawo vachiti matechnocrats anenge akasaraunda president. And izvi zvinotadza zvekare kuti iro bumbiro romutemo nangwaro riri pajekerere richiverengwa nemunhu chero zvake. Zvinotadza kuti ivo president igwaro ravasinganyanyotamba naro vachiverenga. And semunhu anga ari former minister of justice, zvinhu zvisingave zvichitarisirwa kuti zvingave zvichiitika muhurumende yavo.
Asi ka hurumende iri kuti chakakosha inyaya yekuti vanhu vanodiwa pabumbiro remutemo kuti vange vachitoreswa mhiko ndo vakatoreswa mhiko. Zvimwe zvaakungotaurwa nevanhu izvi hazvina nematuro ose.
Izvi zvinhu zvinova zvichitarisirwa kuhurumende yakaita seyavamunangagwa isingakoshesi yatingati accountability, nekuti zvinhu zvakadai so izvi zvinhu zvinoenda to the core of how hurumende should be run, because kana dziri nyaya dzemaappointments zvinhu zviri mubumbiro romutemo, ende bumbiro remutemo tichitaura hedu in simple terms ndo bhaibheri rehurumende. Saka kana pachizoonekwa pachizoitwa mumatano ekuti vano appointa maministers kana kuti makurukota emuhurumende asingabvumidzwi nebumbiro remutemo, zvinotaudza kuti pane kakuposa ipapo. Nanguva hazvo vachizogadzirisa zvinhu zvisingafanirwi zvichitarisirwa zvichiitika, especially kana tichiti vanhu vari kurana hurumende.
Totarisawo iyo nyaya yekuti vanhu vanosarudzwa nemutungamiri wenyika vakambotanga vari vashanu, ko zvino vave vanomwe. Semaonerenyu, panenge pachifanira kuti pasarudzwe vanhu vakaita sei chaizvo?
Vamunangagwa vanga vari umo munhu vaiappointa vanhu vane experience mukurana maministries yayo, kana kuti vanhu vanokwanisa kuonekwa vachiendesa nyika mberi in terms of going kunokombita paglobal stage.